munogirarapi hatina kungovaona chidaro pamwe muri kutaura maindividuals nekuti vakagwaondesingungova neassociation yavo inotovapo iri registered inotova nevatungamiri vakatosarudzana gore rapera kuda kana monitora kuti kune maindividuals anoti ngavazive basa
ivavo nevamwewo vatakaona vachiimba kuhiroseka uko vachiti vanotsigira vachiwenga
zvavachiwenga ndakuzviona handina kuona izvozvo hazvinambogara zvaonekwa kudao kana makangoonawo pamwe pamakaona
asi kana tiri kunzwa vamwe vari kuti aiwa vamunangagwa vanenge vakundikana nekuti uori hwatekeshera munyika uye hapana zvinobatika zvavari kuita migwagwa mizhinji yapararawo
kubva zvazvabva nyika ino nyika ino yakazvabva 1980 nonge patakana musungunu hatitamboona kugona kwapurezidenti wakadai ndo saka muchona tikatotanga nedhemokrasi iko kuti munhu unovotera zvaanoda zvaimba wako kana ari marodzi yangova masvingo secapet izvo zvaava nyika yose necapet hatisati tamboona purezidenti unogona kuuyu ndo saka nyika yose yotapirizwa yoti ngavasamira pa2030 2028 vapfuure mberi kusvika 2030 beyond ini ndirikuona kuti these are individuals where nepfungwa dzeopposition vanopfuura mberi vachiisa confusion munyika asi nyika zhinji vanhu vazhinji vari kutsapirirwa navamunangagwa
ivo vamunangagwa vakamboti munhu anoteedzera bumbero remitemo ko sei paine vamwe vari kuramba vakadzika madziro kuti vasaende pamuchikandigeri
musati ngevamwe itisei nyika yose yava nyika yose zvino zvasa zvandataura kuti hongu vakadaro shefu asi nyika yose yakuzokati ono kwakukumbira tokukumbirawo shefu kupfuurire mberi kuti vision 2030 yamakati vision 2030 nyika inenge yakutapira kupfuura mberi muchipedzisa
vamwe tavanoti imi mukoma DJ pada nekutiwo makapuwa motokari nekudaro munenge muchikurudzira kuti zvirambe zvakaita mamiriro azvakaita asi vakawanda vachinonga svosve nemuromo
so kupuwa mota that was secondary pati chokutanga chake ngekuti kugona kwapurezidendi itimakunakagwa ndo patiri kutsamisira inosapota purezidendi inosapota zampf kwete kuti ndoda kupuwa zampf zvokupuwa yakangoitawo accident mukoma kune ndiri ticha anofarira zampf ndakabuda kuchena kuti ini zampf ndoida